Avo vatenderi vesvondo yeRoman Catholic yeUganda Martyrs muHarare umo vafamba nemigwagwa vakatakura chipianiso vasati vaenda kuchechi yavo kunoita munamato weGood Friday. Mumwe mutenderi amai Eugenia Piri vaudza Studio 7 kuti nhasi izuva rakakosha zvikuru sezvo ndipo apo Jesu akafa akaenda nezvivi zvavanhu vese.
Zvatiri kuita izvi mucherechedzo wekurangarira Ishe wedu Jesu Kristu maroererwa akaitwa pamuchinjikwa achifira isu kuponesa isu vatadzi. Zuva ranhasi tinorikoshesa nekuti ndo rakafira Ishe Jesu Kristu isu vatadzi kutiponesa. Wakaroverwa musi uno watinoti Good Friday. Akaroverwa achibva aenda nezvivi zvedu zvose, ndosaka tichirikoshesa.
Mumwe wechidiki apinda mumunamato wanhasi Abraham Moyo anoti ari kufara zvakanyanya nhasi nekuti ndiro zuva musiki vakaratidza rudo rwavo rukuru kuvanhu vese.
Munoona kuti chii? Zuva ranhasi rakangonaka pakuti izuva redu ratakapiwa naMwari. Mwari wakatifira kuti isusu tite get rid of the sins angatinawo. Saka munoona kuti tinofanira kupembera nekufara nekucelebrate zuva ranhasi zvakanyanyisa chaizvo.
Reverend Sam Malunga vete Healer Christian Network vaudza Studio 7 kuti vatenderi vemachechi mashanu ari pasi pemubatanidzwa uyo vakaungana kuMelford uko vari kunamata vachicherechedza kurovererwa pamuchinjikwa kufa nekumuka kwaJesu Kristu. VaMalunga vanoti vafara kuti vatenderi vauya neuwandu hwavo kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika.
Kuda kwevanhu veZimbabwe kunamata kutaura chokwadi, vanhu vakaungana muzviuru zvavo nzvimbo dzakasiyana siyana vachishumira nokurangarira kuroverwa kufa nokumuka kwaJesu. Izvozvi zvese tichitaura kudai kunyange zvisina kumira zvakanaka, asi kuda Mwari kuri munyika yeZimbabwe kwevana veZimbabwe vanhu vakaungana Jesu yedu kuno kupadingidira rete Healer Christian Network samakireke mashanu atinoti Vision 5 aiwa takaungana nehuwandu hwedu kuno kuMelford.
Asi Pastor Kava Mugwadi vetsvondo yeChrist Life Church vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo Good Friday riri zuva rakakosha sezvo riri zuva rakaunza ruponeso nekuregererwa kwevatenderi vechiKristu. Nengo zhinji dzesvondo yavo dzatadza kuenda kugungano resvondo yavo rekucherechedza zuva iri kwachivi kumasvingo nekuda kwekuoma kwezvinhu. Vatenderi kubva kumachechi akawanda vanoungana vachinamata kutanga nhasi kusvika musi wemuvhuro apo vanopembera kumuka kwaJesu mukufa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.